Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 mbudzi 2023. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wenhengo yeCCC Bishop Tafumane Masaya vakapangwa nemusi wemugoverera kumabhuku wakawanikwa mumapurazi eAkuturas. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoshora kubvutwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato vanopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazvirova dundundu ichiti zvirokwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi weimwe nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapangwa nemusi wemugovera
takatuma wakomana wedu wakanotsvaga munhu. Taona kuti mazuva awanda, maawas awanda, umwe wedu mufundisi Masaya akapambwa asati adzoka. So taona zvakakodzera kuti ngatitume vamwe waende kumutarisa kumapurazi kunova kwakambosiiwa Jeff Carlos. Tikati mukuda chimwe mufundisi anoona wanga wakarohwa wakakuwara zvakanyanyisa, saka idzai tinotsvaga kana pamwana wanga wasungirirwa pamuti kana anything zvekuti vamwe waradza kufamba semunhu anenge akuwadzwa. So mukuedza kutsvagurudza mudzimbo vamwe wedu vakaenda kunotsvaga mufundisi kwachabwino vakazofonera vachinzwa kuti kune bhodhi yavanikwa kuparire nyatwa. Ndokudzoka vakabva kumapurazi vachidzoka kuparire nyatwa vachisvika zvikanzi bhodhi iri pano asi munhu ari umu state yayo haichanyatsi kuoneka asi aonekwa aine hembe dzemusangano weCCC. So pakuzoedza kutarisa vakazoona bhutsu yanga akapfeka jombo nondo yakabva akapfeka jombo pamba neovhorosi. So hembe dzanga dzisipo. So mapurisa akuzodzoka kuRoadsview Police ndopavazoratidza hembe dzine mifananidzo yekumabhuku nemaziya kuti mabhuku tava taziva kuti munhu ndiye umwe anga ari pakati pedhibhozi yanga ine zita rangu tisheti imwe yanga akapfeka yanga iri yecandidate. Saka sakandidate ndaine matiza taipa paelection. So takava taziva kuti ndiye munhu. So munhu akakuwara, munhu akakuwadzwa, akatemwa temwa nemabhemba zvinoratidza kuti vanhu vanga vari redi to kill and vanhu vanga vafambira misheni iyoyo. So tiri kunzwa kubatikana semhuri yemabhuku, takabatikana semusha. Vanhu vari shocked nekuti tingaurayirana here zvichokwadi kuurayirana sarudzo dzemabyelections. So takabatikana semhuri yemabhuku tafara constituency, takabatikana semhuri yeCCC, takabatikana sevagari vemabhuku tese.
Mapurisa pane zvaakambotaura here pamusoro penyaya iyi? Uye impi hama dzomufi nderipi danho ravachatora pamusoro penyaya iyi?
Zviro pakaendwa kuchipatara nezviro pakaendwa nemwana womukomana mwana wamufundisi Masaya. So pakuedza kuongorora kuti ndii here, mapurisa akati tisati taneta tayanza kuongorora kuti ndizvo here. So tichaenda kuchipatara nemhuri mai Masaya vanzi vauya adzimai vavo vatarisiwa kuti ndizvo here. So mukuedza kufudziridza ndiri kufungidzira kuti mapurisa achaita yatoti forensic audit, forensic vachitarisa kuti ndii here munhu iyeye, vachitsvagurudzawo semaongorora avanoita. But tamirira kuti adzimai vavo wazoendewo kuchipatara vachinoona patiri kufungidzira kuti ndiwo mutumbi wedu wamufundisi.
Ko bato renyu reCCC pane zvariri kuronga kuita here? Pane zvarambotaurawo here kuhama dzomufi nemwe vatsigiri vebato here?
Isu sebato tichamira nemhuri nekuti mufundisi aimira nemusangano. So tichatungamidza mhuri pamberi ndo inenge ichitipa maguidelines kuti tofamba sei, asi isu semusangano tinofanira kunge tiri kuchema nekuti tsika yedu nguva dzose kuchema nevanochema. So tisange tiri pandamo tisibata pamwe chete nemhuri asi mhuri ndiyo inenge ichitungamira rufu tichitevera mashure semusangano zvakare tichamirira an official party position after all my investigations kuti chii chakazoitika munhu tanza kugutsikana zvakanaka kuti munhu ashaya uyu ndewedu semaonero ataita asi tichazomirira official statement from the party leadership
avo vanga vari vanomirira bato reTCC kumapfuku tafara musarudzo by election vaFibion Munyaradzi kufa kutizwi vari Barnare kuHarare neStudio 7 Bishop Tafuma Masaya vanofungidzwa kuti vakapambwa nevanhu vanofungidzwa kuti vasori pamwe chete nevatsigiri vebato rezanu PF zvichakadaro rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubvutwa nekurawa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kunofanirwa kumiswa vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Malinde vanoti vanhu havafaniri kushungurudzwa kana kupondwa pamusoro pezvisarudzo
vawandese sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoshushikana zvikuru tichinzwa nenhau yekuti vamasai avo vakapambwa vari kunzi vawanikwa vakatoshaya zvinhu zvinotitambudza zvinhu zvinotigumbura chokwadi nyaya yakadai inyaya yatanga tisingatarisire takagara tichitaura sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti by now tanga tichifunga kuti tava mupost election environment and normally mu post election environment tinodzokera watoti kuma default settings tinodzokera paya patakajaira pekuti vanhu vanotanga kuverenga zvakare kuti paelections papapa achanga ari for in the next 5 years muna 2028 vanhu vomirira zvavo sarudzo vaino hope yomabasarudzo yangu bato richahwina oro zvichafamba sei asi for now vanhu vanenge vachiita zvoupenyu hwavo izvozvi hongu taakuona marecalls ayo ari kuitwa marecalls akonzera zvino kuti kuchinzi kuve nebyelection kana kwava nebyelection todzokera zvakare mumudu dziya dziya dzekuti totanga kuona political violence ichiitika
chii chamuri kuona apa vaMandinde
chiri kunetsa zvakare nyaya yatiri kuona mukuongorora kuri kubva kupera kwaita sarudzo dzedu dza2023 idzi dzekusva August 23 atina kupinda matinoti mupost election environment yekuti we then get back to the peaceful ways of doing things as Zimbabweans. So izvozvozvo zvinhu zviri kutitambudza tiri kuchaya kuti chii chiri kuita kuti tingoramba tiri in a perpetual state yekuti senyika ticharamba tiri munyaya yemaelections. Tanzwa zvakare kuti mao marecalls ari kuuya asi kana zvokonzeresa kuti vanhu vafe zvinhu zvinotitambudza.
Sekuona kwenyu mapurisa ari kuita basa rawo nenzira yakakwana here vaMandinde
seNGO Forum we call upon the police to be professional for once chokwadi nyaya yekutsundura kapera takanzwa vachiti hatina kuwana reports izvozvi nhasi vaakubvuma nekuti kwava nomutumbi vamwe vanhu vangani vachafa mapurisa vachiramba vachiti hatisi kuziva nezvekupambwa kwevanhu chokwadi we call upon the police to do what is right, to be professional in the manner in which they handle these cases, the mass abduction.
Pane masangano ekunze ari kubetsera here mudambudziko rakatarisana nenyika iri.
Certainly, we call upon also the regional and international community to call for peace in Zimbabwe. Izvi zviri kuramba zvichiitika asi ruzvo vaitarisirwa nevanhu vese asi ruzvo vatotarisira samasangano akazvimirira oga zvinhu zvinokuti we want peace in Zimbabwe and it's for everyone. No life is worth being lost nenyaya yematongerwo enyika.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari paRunhare kuHarare neStudio 7 mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira nezuro vakaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muTCC uye rakamirira kukunda musarudzo dzemabai election vachiti mapurisa aripo uye anogona kutarisa munyaya iyi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kudzokera kuZimbabwe kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kunogona kukonzera matambudziko mazhinji kuhurumende sezvo pasina mabasa uye kutanga mabhizimisi munyika kwakaoma uye kune zvipingamupinyi zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nguva nenguva. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti vanhu vakanga vambobuda muZimbabwe vanopfuura miriyoni rimwe chete vakadzoka kuZimbabwe mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino, vachiti vanhu ava vakadzoka kuzogara zvachose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chikuru chinofanirwa kutariswa ndechekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kuZimbabwe zviri kubva kupi, vachiti munyika hamuna mabasa uye kutanga mabhizimisi kune matambudziko ako anosanganisira kushayikwa kwemari yekunze, magetsi, huori nezvimwe.
Kuti tizvirove dundundu muZimbabwe sehurumende tichiti kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kuti zvikwanise kuuya muZimbabwe kuzogara zvichifoma mabhizimusi, tingava tinonyeperana. Zvekare ngatizive zvekare kuti chimwe chikonzero chaita kuti vokunze vawande pakudzoka kwavo muZimbabwe kupera kwemapepa okuSouth Africa, kana kuti tarisiro yekuti anopera yaigara ichitaurwa zvekare noruvengo rwanga rwavapo kuSouth Africa nezvitarwa zveSouth Africa kuvanhu vokuZimbabwe kuchiinda ikumba, chiinda ikumba. Ndo zvimwe zvakaita kuti vanhu vange vachidzokera muZimbabwe vachinoti kumusha kuri nani kusina mai hakuendwe. Saka ngatisatiso vakauya nokuda kwokuti hurumende yaiti uyai muzoita zvipi nezvipi, atisi kuvavona kuti vari papi vachiita zvipi zvacho zvataurwa. Zvekare gwaro iri rabudiswa neZimbabwe National Statistics Agency dai rataura kuti zvizvarwa izvi zvaidzoka zvichibva kupi kwacho, tinatsokuona kuti handivo here vaiva vari kuSouth Africa kana kuti vava vari kuBotswana vava kuuya kuzovhota, tione kuti vakawandira vachibva kupi kwacho.
Sei musingazvioni zvakanaka, profesa? Munoita semusingavimbi nevanonzi vari kudzoka?
Ruzhinji rwezvizvarwa izvi zviri kudzoka kuZimbabwe vari kudzoka vachienda kungondogara, vamwe kumusha. Tinova tinoziva vari kuenda kunogara kumusha, vamwe vari kungondogara maguta matiri kudai kunzwa kuti umbavhu hwati kurumbire nokuti havana zvokuita. Saka dai kuri kuti hurumende yachibudira pachena kuti vaya vari kudzoka vaya mabhizinesi akazofomewa akati akati, mabhizinesi akafomewa ivavano vaka vari kunze atiunzira mabasa akadini, atiunzira mari dzakadini. Saka kuti tingotita zvirova dundundu tichiti isu vazodzoka nokuda kwokuti hurumende iri kuti ngavadzoke vazoparticipata muikonomi zoita zvipi, ngavachitibudira pachena, tinatsokuona kuti kuvandudzwa kwaitwa upfumi hweZimbabwe novaigara kunze kwacho ndokupi kwacho, kana kuti tirikutaura zviri mumhepo zvisina umbowo maoko edu kuti vadzoka vakazoita zvino musoro zvokuvandudza upfumi hweZimbabwe. Hatisi kuona kuvandudzika kweupfumi hweZimbabwe kungatenge kwaita mukurumbira wokuti hurumende ingazvirova dundundu ichiti iyo zvirongwa zvayo zvokuti vanhu dzokai kumusha zvazobudirira.
Kwemakore mazhinji hurumende yanga ichitambira mari zhinji kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kudzoka kunonzi kuri kuita vanhu uku kuchakonzerei munyaya dzezvemari, profesa?
Kudzoka kworuzhinji rwu kumusha kuchange kuchiafekta chaizvo mari dziya dzatainzwa nehurumende dzichinzi vanhu vari kunze vatumidzira mari dzakati dzakati. Ruzhinji rwese rwuri kunze urwu rwanzi rwazodzoka muZimbabwe, rwodarika irwo churu chavanhu chidzoka muZimbabwe. Vanhu ivavo ndo vamwe vacho vaitumidzira mari kuZimbabwe, hama dzavo mari ichipinda muupfumi hwenyika. Zvino kudzoka kwavo muZimbabwe ruzhinji rwacho kusina zvokuita zvichaita kuti mari iya yaitumidzirwa muZimbabwe kuvanhu inge ichiita shoma, upfumi hweZimbabwe huchinge huchiwedzera kuzokamina. Ngatizive isu kuti vanhu ivava chero vamwe vokunze vavuya vachida kuita zvemabhizimusi, kuZimbabwe kune zvakawanda zviri kuitika zvinoita kuti mabhizimusi asabudirira. Chikurukuru chacho chatinovona isu magetsi ari kushayikwa. Kushayikwa kwamagetsi kunoita kuti kuita business yatinoti the cost of doing business iwedzere muZimbabwe ikure, zvinozoita izvo kuti mitengo irambe ichiwedzera. Saka vatengi vanozoita vashoma. Maconditions ari kuZimbabwe parizvino haasati anzi ati anaka kuti patinge tichiwana vanhu vokunze kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvinge zvichidzokera muZimbabwe kunotanga mabhizinesi anganzi anobudirira.
Kuti vanhu vagutsikane nezviri kutaurwa izvi, chii chinofanirwa kuitwa nehurumende?
Kuti hurumende ikwanise kutipwisa isu vanoongorora nezveupfumi hwenyika, ngavangoburitsa mabhizimisi acho akafomewa, ngavangoburitsa mabasa acho akagadzirwa, vagoburitsa zvekare kuti upfumi hweZimbabwe hwabudirira nechikamu chipi chinoonekwavo nomunhu unenge ari kumusha. Nokuti ndopane mwoyo wangu ipopo pamunhu uri kumusha, kubudirira kwake murombo uyoyo ndo kunotiratidza kuti upfumi hwenyika huri kubudirira, kwete kubudirira kuvane mari vanazvo. Hazvina zvazvinoreva kuuwandu hwavanhu vari munyika kana vane mari vachingoramba vachiita mari, vasina mari vachiwedzera kushayiwa mari.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Mutauriri webazi reimmigration Amai Memory Mugwagwa vanoti zvirongwa zvehurumende zvokukwezva vashanyi pamwe nekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi zviri kukonzera vanhu vazhinji zvizvarwa nevamwe kuti vauye kuZimbabwe. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano rinoona nezvekubudirira reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoyambira kuti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nehafu vakatarisana nenzara, pachizodiwa matani ezvekudya anoita zviuru gumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemashanu kana kuti 18,915 tons pamwedzi. MuNewsday makare chirongwa chekuisa magetsi mumaruwa chakatangwa mugore ra2002 chinonzi hachisi kufamba zvakanaka pamusoro pekushandiswa kwezvinhu zvisina kusimba zvinonzi zvinodonha makore mashoma zvabva kudzikwa. Sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ rinonzi riri kupindira muchirongwa chepfumvudza richiramba kuti vatsigiri vebato reCCC vapiwe zvikwanisiro zvekurimisa kuHurungwe West. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu veStudio 7, handizivi kuti hamudzidzi makaita semunoramba muchindobvunza farai marapira each and every time ene maanza zaanokupai anoti invalid. Vakadzidziswa kunyepa vanhu vezana zvekuti chero mukamubvunza chaanenge aona farai marapira haabvumi. Anongoti hatisati tanzwa vanhu bato redu ibato risingaiti mhirizhonga, purezidhendi vedu vakataura nema kuti pfu. But each and every time on Studio 7 munamba muchibvunza kuti ngaiti mbobvunza farai marapira and you give you the same answer. Zviri nani kurega kuvabvunza vese nespokesperson wemapurisa muZimbabwe anoti hatina chatati tanzwa, asi vanhu vanenge vachirohwa indecad mark. Zvinorwadza izvozvo. Kwoye nyaya yekuti vanhu veZimbabwe vanozo vanoenda kundoprotesta kundoratidzira nekuda kwehondo iri kuitika kuIsrael nePalestine. Ndosaka nyika dzemuAfrica dzine uropo humwe hunosiririsa. Mara akati I will bless those who bless Israel, I will curse those who curse Israel. Tarisai muone nyika dzese dziri kusapota Israel kupfuma kwadzake yataura neAmerica naBritain naGermany. They know the biblical kuti hondo yekuIsrael nePalestine is biblical.
Anonzi farai marapiro, farai marapiro mutauri wezantifu. Anotaura semunhu akatsvera mumba, regai kutaura naye. Hatozivi zvaanotaura, anotaura kuti vanhu vanobika navo vanhu vachipambiwa. Iye anga ari mwana wake ari kupambiwa, haasi kumbotaura achidaro. Dei zvaimbogona kuti rimwe zuva zviitiko zvakaita sazviitike kwavari. Vanhu vari kupambiwa vasina zvavatadza, vachingonyangariswa zvisina tsarukano. Farai marapira, hapana chisingaperi. That must be known by you. Chimwe nechimwe chine nguva yazvo, zvichapera. Nuramba zvamuruku ziva zvamuruki tazuva roga rega kuchitora vanhu mishinyangarisa vanhu. Iyo vanhu munyangarisa nguva yega yega munova esepiko munova nyangarisira chiko people's elections day. Rega kutana elections kana musingati kucontest. Hamudi kukwidza vonango pinda nema big door marapira. Zvichapera zvaurikitira vanhu veZimbabwe. Zvichapera zvaurikitira vanhu veZimbabwe.
Urusha vangu sei ichoma mbona. Kana chiri chokwadi kuti uri mwana munanga. Chiri chokwadi kuti mwana kumana munanga. Chokwadi mwe wako wakaipa sawa baba. Chokwadi mwe wako wakaipa sawa baba wako. Nei kuchema kwa nukwese. Uchitambuza vanhu pasi nyika iyi. Na iwo madzimu vari kuri vari pasi. Vakarwira nyika. Vamwe vakadimurwa musoro. Nanhasi uno vamwe vavawo bheti. Haana makumbo. Vamwe vakuiswa pakufa vasina kana neamubatsirawo. Asi nhasi vanochema kudai. Chovira kana kana chimwe chawana. Nhasi unonorwa nevanhu vanorwa nekuti dai kodzi dai nyika yedu yanakawo. Tigare nyika dzedu. Seta seta tinawo nyika. Itwa vasiki. Iwe nhasi uri papako. Kanganisa kanganisa zvinhu zvese. Chavangu. Kudenga kuna Mwari. Pasi pane vadzimu vanotonga. Kuchema kwazhinji munamato mukuru. Kune vadzimu. Nevari kudenga. Chavangu.
Ndambotaurawo zvedu pamusoro peabduction iri kuitwa vanhu kupambwa nekubayiwa majekiseni muridzi weizvi anonzi munyaradzika jese kana uchizvinzwa iwe kajese regedza zvauri kuita iwe ndiwe une uri ona wetocharing muzimbabwe unoronga kuti nhasi iMP weCC nhengendei munomutoche endei munomupamba munyaradzika jese munyaradzi kajese iwe kajese nyara wana weZimbabwe vanyare hausvodi kai hauna tsitsi neiwo newe uchangofawo newe uchangofa nyangu vakabayiwa majekiseni asi newe jekiseni rako rakakumirira uchangorwarawo ukangofa munyaradzi kajese iwe munyaradzi kajese tinyare
amukasiye mukadzi pastudio 7 zvarupf raita katora nyika nehondo wendona itore nyika nehondo zvakadero
chimuti chinoenda una chamisa ZANU-PF hakuna munhu anoida mukati menyika nyangwe tachaisa vhairendi nyangwe hondo tikada kugaya kudzoera izvezvi titukangogadzirira pangu zvanzi vakomana pindai musango izvezvi pfuti dzangu kando apo totopinda musango izvezvi asi kumbomira kana karekana zvanzi pfuti dziri apa dzipindai musango mupombana neZimbabwe
totopinda unopombana neZimbabwe
atimi
so ndo solution imwe inomboitwa hangu pamberi neTCC pasi neZANU-PF
nyaya yanangagwa yana munangagwa iropu unotobva kure chekucheko unotobva kure unotenderwa izi unoramba ruchierera ruchienda ruchiuraya vanhu ruchiuraya vanhu pane mutaura ataura kuti handei tinoita hondo hondo ingagone kuti iitike kuti tibvise munangagwa asi tinoitika nechekuti tinenge taakuurayana pachenyu pachezvedu isusu nekuti kana tikati tiri kunze kwenyika patinodzoka zvaita kuti tiri kuya kuzozera nevanengena vedu nevazukuru vedu nevakoma vedu nehanzvadzi dzedu nanatete nanambuya varimo muzimbabwe imomo ndovanhu vatinenge tichinetsana navo tiri kudiwa nechokudai tatsvakazano titaurawo nedzimwe nyika kuti dzitibatsire kana kuine vakuru vetriposi vari kumberi kwa tinotaurawo nedzimwe nyika kuti vatibatsirewo pamusoro pechikara chayo chagara mukati menyika yedu izi zvizvi zvairova zvinogara muti tichitinenyanga asi rakazopedzisira rakazokurwa nenhengure wani saka dai tagona kuti tibatane tiri tagona kuti isusu nyika tibatanei
uya anonzi Farai Marapira uyo ngaasaononga ari kutaurira vana vake kuti anzi isusu tinogadzira nhau ngavaendawo mapurisa mapurisa acho ane chii chaanobudisa ipapo ane chii chaanobudisa chinonzi nhasi unovatsvaga munhu wamuwana ivo vakaregera itaidza mara chaiye achinyura vachingoti endai kumapurisa mapurisa anokubatsira endai kumapurisa mapurisa anokubatsira asi izvezvi kutaura chokwadi for the meantime itaidza mara akatorowa mapurisa acho aripo avari kuti endai kumapurisa mapurisa aya mapurisa ezano haasi mapurisa enyika ndosaka iwo tingonakira kuti anzi endai kumapurisa unoenda kuvika unoziva kuti unoenda kuzvipereka kuti pamusoro pezvo mungasvika mukaripota mimi ndimusvika mubatwa kuri musungu mimi ndimukuchema kuti wedu we tiri kutirungurudza ndimubata zvemusungu zvakaita kuti vasikana ava mazuva aya vaakutopinda mukoti nanhasi
Izo zanga ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muri yemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Rahman Gombo uyo akashaya nemusi wechishanu kuBotswana yazivisa vatori venhau kuti vanotarisira kuti mutumbi wemufi uchasvika munyika nemusi wechitatu kana kuti musi wechina. Mutauriri wemhuri yavaGombo vaZebulon Nhlanga vaudza vatori venhau vachiti vachazozivisa zuva rekuchengetwa kwavo. Evans Zininga abata mumwe wakatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu namazuva aRahman Gombo Stanley Chirambadare kuti tinze maonero ake.
Ya iyo ndiyo tinoti kana tasvika kubhora ekumbuliti futibhola virari player he was a good player man takatamba navo ari kuhighlanders tin yaive aitontinue chavo chaiko uyezve because yaive napedza munhu wandaitodhila naye he was a gentleman. He always looked at facts and everything. And I think that is very important, you know. I think that's correct. Because I am one of those people who is threatened by his boss, you know. I'm also, and I think this is also, as a football people, we have lost, you know, and that expertism, representing Zimbabwe in Botswana, as a coach, and then, you know, Sherry Zimbabwe, and that is more data, as a Botswana, as it's about a go. And the question of what they can do, I don't know why, I don't know why, and this one, because in Doma Ambassador, I don't put anything up to him, though. I can't be there for. So, these are the good people who have been helping, you know, football develop, wherever they are.
Ndinga tarisewo kuti vechidiki vari kukura vari kusimukira munyaya dzenhabvu idzi mazuva ano ndezvipi zvamungati vangadzidze kubva pana Rahman Gombo?
Kana munhu akatamba bhora akasvika kunational team kana uri mwana ari kukura ndo chinangwa chekutamba bhora to be amongst the best in the country and represent your country. And come on. Saka komana vari kukura vazi vanofanira kuita ndezvekuti kana vachitamba bhora vachitraina izvezvi they should work very hard so that they can reach my levels iwayo. And the better still, this day's football has become more of a profession. Akatamba zvakanyanya anogona kubuda pari kunze kwenyika and make more money. Don't need much motivation, but just looking at the current situation that he is in, that should be enough to motivate him to do better than.
Avo vanga vari umwe wevatambi vakaita mukurumbira akatamba nhabvu mumazuva aRahman Gombo vaStanley Chirambadare vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Divayo Nivatiri Divayo Dino Tita Nibasa
Sezo nguwe diapera tambota kisa zwake shirimu na uza nasi mutumbi wenengo yetribusi Bishop Tafuma ne Masaya wakapa mfane msuwe mkowera kumafuku waka wani kwa mumaprazi e Akchuras. sangano reZimbabwe Human Rights Forum rinoshora kuputwa nekupondwa kwevatsigiri vemapato anopikisa. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe isazorora dundundu ichiti zvirongwa zvayo zveupfumi zviri kukonzera kudzoka kwezvizvarwa zvayo kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Danono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.